Tingati chirongwa chakanaka nekuti nyika dzese dzakabudirira sekutaura kwatinogara tichiita dzinofanira dziri very competitive. America pachezvayo ndiwo the most competitive country in the world. Vanotova necompetitiveness commission in a number of countries of Europe, vane national competitive commission, ibazi rinoona nenyaya dzinoita zvinonga mupini kumabhizinesses, kuupenyu hwevanhu, ayatikane macost of doing businesses. Ini ndakanga ndiri nyanzvi aishanda nehurumende makore ainga ari pakati pe 2014 zvika 2018 under the World Bank Ease of Doing Business. Ndini mumwe akanga ari involved pakuti National Competitiveness Commission iri established, ndichipanga mazano. Saka ndinonzwisisa zvakanyanya.
Muri kuonawo sei zviri kuitika kuBulawayo izvi?
Dambudziko ratinaro zviri muZimbabwe nderekuti kunyange zvazvo mashoko ari kubuda kuconference yeNational Competitiveness akanaka, ari kutaura zvinhu zviri positive. Chinonesa panhau dzecompetitiveness ndezvekuti hatifanirwi kuita mamesures mapolicies edu tiri selective, nekuti kadaro tinobva tadini takanganisa nyaya dzedu dzechii dzecompetitiveness. Pane nyaya dzisina kutaurwa napuresidendi zvekusemaze kumaita pavanga vari kuBulawayo. Competitiveness inoda mastrong institution anova atisina.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Vaya vanodhira nhau dzecorruption vanofanonga vane zino, itoti biting teeth. Inoda judiciary system isiri compromised, right? Ndo zviga zvinofanonga zviri in place zvinosapota competitiveness. Inoda mamarkets ari asiri controlled, asiri command related. Zvinova zvinonetsa hurumende yedu nekuti vanoda kupindira nyaya dzemaexchange controls, vanoda kupindira nyaya dzekuagriculture marketing of grain. Kana tisina mamarket led policies anosapota production, nekuti veWorld Economic Forum vanova vano unyanzvi hukuru hunotarisa nyaya dzecompetitiveness, vanoti competitiveness is identical to productivity. Saka tinokwanisa kudefina competitiveness tichibva nyaya dzechii dzeproductivity. Saka ndivana tisikaiti izvozvo zvinotinetsa kuti tidini tikwanise kuzoita competitiveness. Zvavanotaura ikokoko vakaramba iri command agriculture voti command exchange rate, handitika voita futi mabhaza ave hurumende ana GMB anonge achicontrola marketing of grain, hachina kwatinosvika.